Takamanzwa manzwi akabuda ku mutauri akamirira bato rikutonga reZANU PF amashoko anovhundusa zvikuru nekuti anotaura pamusoro peopposition achiti materrorist zvino zvinokakavadzana nebumbiro remutemo kuti opposition anganzi materrorist kana kuti achitaura pamusoro penyaya yema citizens kuti ukavona vanodemonstrator unokwanisa kushandisa chisimba kugwa navo zvinoita sezvinokurudzira kuti macitizens anokwanisa kuva violent against each other kana kuti kutaura pamusoro pemaambassadors vanova ndo vaenzi venyika yedu nemashoko anoita sokuti haana chimiro izvozvo zvose zvinovhundusa zvikuru kana zvichibva kuutungamiri.
Zvino vakuru vehurumende voita sei pamusoro pemashoko aya akatoburiswa kare?
Tinongovimba kuti president kana kuti hurumende vachazvidistensa kumashoko akadai nokuti anobvisa chimiro nyika yedu uye zvanopa nyika yedu zita rakaipa. Saka tinongovimba kuti hurumende inozvidistensa kumashoko akadai.
Seve makereke, munofungei nenyaya yekuratidzira kuri kurongwa kuitwa mumazuva mashomanana takatarisana nawo?
Nyaya dzekuratidzira vahwande inyaya dziri mubumbiro remutemo. Makereke hagoni kutaura nezvokuti zvinofanira kuitwa sei nenyaya yekuti munhu nemunhu anoziva kuti bumbiro remutemo rinoti chii. Saka vanenge vachiita zvekuratidzira vanoziva kuti anoda kuratidzira anofanira kuratidzira pasina mhirizhonga, kukuvadziwa kwevanhu, kuputsiwa kwenhumbi nezvimwe zvakadaro. Asi nyaya yekuratidzira inyaya inobvumidzwa nebumbiro remutemo weZimbabwe. Izvozvo ndo zvakakosha vahwande.